This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 19, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC nchiti, ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Wakamboona panoita musangano wezano uchinzi nemapurisa tashaiwa mapurisa kana kuti manpower yakakwana. Vhiki yapera iyo zano yakanga iri kuVictoria Falls. Vakavharisa taundi yose Victoria Falls. Mapurisa akanga aripo, masiyaiwo anga aripo, masoja anga aripo. Hatina kumbonza zvichinzi paita musangano wezano wanzwa miswa nokuti mapurisa vatitashaiwa manpower yakakwana.
Bato remDCT rinoti mapurisa ave kushandiswa zvakanyanya nezanu PF kuvhiringidza zvirongwa zvevanopikisa.
Pari zvino zvinhu zvakatiomei tikatarisa panyaya dzekuti tirime mainputs acho ari kupiwa nehurumende anenge achifarirwa kuti huru yekaidhu kupi pamatungiro enyika. Then ikozve zvinhu zvacho kuti titenge mumashopu macho kuyata kana shuga hakutorina kuti tingararamese neshuga Christmas yakusvika.
Nasi tichange tiri kumangura kumashonaland west uko tichange tichitaura nemumwe mugari weko nemamiriro akaita zvinhu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa remDCT vaObert Gutu vanoti mapurisa ezrp ave kushandiswa zvakanyanya nebato riri kutonga rezanupf kuvarambidza kuita misangano. Izvi zvinotevera kurambidzwa kuita misangano kwebato iri nemapurisa achipa zvikonzero zvakasiyana-siyana kusanganisira nyaya yekuti vanotyira mhirizhonga uye vachimbotiwo havana mapurisa akakwana ekuchengetedza runyararo. Svondo rino vechidiki muMDCT vakadziviswa kuita musangano nemapurisa vachinzi hapana mapurisa akakwana uye mubatanidzwa weZimbabwe National Agreement Platform wakatozoenda kumatare kuti uite musangano neZuro. Musangano uyu unounza pamwe chete mapato ezvematongerwo enyika anopikisa machechi uye masangano akazvimirira oga. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaGutu.
Icho kwadi Blessing, misangano yakawanda yatiri kuronga seMDC iri kurambidzwa nemapurisa. Dzimwe nguva vanombobvuma kuti itai musangano asi chiripo richo at the 11th hour wavoti chiregerai kuita nokuti mungazoita mhirizhonga, mamiriro akaita nyika haana kunaka. Izvi tiri kuona kuti zvinhu zvinenge zvichitobva kumusoro chaiko kuhurumende yezano nekuda kwekuti havadi zvamuchose kuti bato reMDC riite musangano. Nokuti chinonetsa ndechekuti hurumende yeudzvanyiriri inotya vanhu. Hapana hurumende yeudzvanyiriri inofarira vanhu. Pose pavanoona panoungana vanhu, hana dzavo dzinorova nokuti vanoziva kuti vanhu havasi kufara. Zimbabwe vanhu vari kutambura, kune zhara, hakuna mabasa, makambani akavharwa. Zvose zvinoonesa vanhu vanoziva kuti vanhu vari kunyunyuta. Zvino tiri kuona sekuti zviri kuitika pane zvokuti mapurisa vanenge vachitopuwa mainstruction kubva kumusoro chaiko 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 kuofisi yapuresident.
Zvino sarudzo dzichaitwa sei muna 2018 kana misangano yatotanga kuregedza kuitwa munguva inoi?
Izvo zvongotaridza kuti 2018 richava gore rakagosha rakaomarara zvikuru.
Asi kamapurisa dzimwe nguva vaGutu vanenge vachiti vanenge vasina vanhu vakakwana vekuita basa rekuchengetedza runyararo.
Izvo zvinosetsa izvo Blessing. Wakamboona panoita musangano wezano uchinzi nemapurisa tashaiwa mapurisa kana kuti manpower yakakwana. Vhiki yapera iyo zano yakanga iri kuVictoria Falls. waka farisa town yose Victoria Falls. Mapurisa akanga aripo, masiya anga aripo, masoja anga aripo. Atina kumbonza shinzi paita msangano wezano wanzu wa miswa, nukuti mapurisa vati tashai wa manpower yakakwana.
Mutauri webato rinopikisa MDCT va Obed Gutu, vari parunare muHarare. Vamwe vagari vekumaruwa ekumhangura kumashonaland west province vanoti mabasa munharaunda yavo ari kunetsa uye kuvharwa kwemugodhi wemhangura kuri kuita kuti zvinhu zvinyanye kuoma. Mukuzeya nyaya iyi tabata vatimothy mukai vanova mugari wekumhangura kuti tinzwe mararamiro avari kuita.
Pari zvino zvinhu zvakatiomei tikatarisa panyaya dzekuti tirime mainputs acho ari kupiwa nehurumende anenge achifarirwa kuti huru wekusaidhi kupi pamatumiro enyika. Then ikozvo zvinhu zvacho kuti titenge mumashopu macho zvakaita sana shuga. Shuga hakutorina kuti tingararame sei neshuga. Christmas yaakusvika. Totarisa kumari dzemapei Christmas yacho. 29 ndo zuva ratunzi tange tichipwa mari kumasivu 7. Saka inongozuva tichangufuro tisina kufara nemhuri. Heni bonasi haringonzi ichauya badi zuva rinonzi ichauya tichanatana zvekuti zvakamira sei.
Kana muchiti mari dzebonasi hadzisi kuuya, pane tsanangura yamambopuhwa here kuti zviri kufamba sei nevakuru venyu?
Tsanangura hapana kunze kuti tabepara nhasi raundi ndoinga ichingotiwo joyful civil service bonasi, but hapana kutaronzi iri kuya rini, irikonzi mari iri kutsvagwa, but madesi chaikuti tizotichange yapo rini hapana.
Tichitarisawo nyaya yemabasa munharaunda yenyu yemhangura, ari kuwanika here?
Mabasa hamuna. Basa ari kutonetsa toti kana uri pauri ipapo ukatadza kurichengetedza ukangwiri kana wabva ipapo pasina zvokuita wana kutongoraramawo nekurima kwacho. Kurima kwacho ndokwaonesa mvura ndiwe iri kunayawo zvematurundunduwe.
Saka kunze kwekurima kwaimbenge kuine mugodhi, uchiri kushanda here kana kuti ratongovawo zuru rakapinda nyoka?
Ini ndane 12 years ndatinda munzvimbo yemhangura ndakasvika mugodhi usazashande kusvika nanhasi. Gwagwa yacho yekuti mota dzinazofamba kwatinogara kwacho gwagwa hakuina.
Saka munotofamba netsoka nzendo refu kuti muende kunokwira michovha?
Zvokuma 30 kilometers wokwira muchovha kuti muchovha wacho unonge wakuzokisisa mumhangura chamuchamo mumaine mongova unogona kubhadhira $3 kubva paunenge wakwira wambofamba netsoka kumazvokuma 30-40 kilometers.
Mumwe mugari wekumhangura kumashonaland west vatimothy mukai vari parunare kumhangura kwakare.
Yo, cool it, babe guy.
We love y'all.
Saverio.
Yeah.
It's a precious.
Now we're Chief Gia.
My Instagram.
Yeah, bro.
Na father, my sister. Na father, munu wese, my sweeter. Doro chanira basita, father, bariba zita, father, gana my ancestors. Yeah. Waya, waya.
In Indian, it was Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer, father, Magatera Studio 7.
Yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro na muzvare Alice Kuvea, avo vanoshanda ivo nesangano reWomen of Justice Arise, iro rinobatsira chirikadzi nerera nevanorarama neurema. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Kuvea.
Makadi henyu.
Mungatitsananguriro kuti sangano renyu rinoita nezvei?
Ndakamirira organization kana kuti boka rinonzi Hoja Women of Justice Arise. Tiri kushanda nemadzimai akarasikirwa nevarume, chirikadzi pamwe nenherera. Tiri kubatsirana mukuita mabasa emaoko uye pamwe chete nekubatsirana pamacounseling uye nekunamata nekuziva Mwari. Uye mushure mezvo tiri kubatsirana zvekare, takatibatsira chirikadzi nechikapu nembatya zvinova zvinhu zvatiri kuita nguva ine Christmas uye nguva dzichatevera. Uye tichange tichibatsira sirikadzi nekubhadhara mari dzemaschool fees pamwe nekutenga mainform evana vavo. Saka pane zvino tiri mubishi rekunyora vana kubva munzinda yechipingiza budiriro mufakose April kuti tichazenge tichienda nekumamisha nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana.
Muri kushanda nemadzimai anobva kunharaunda dzipi?
Women of Justice Arise iko zvino riri muHarare kubudiriro kushanda nemadzimai ari munharaunda yechitungudza budiriro mufakose kamwe chete tine tarisiro yekuzonge tichizonosangana nemadzimai ekunzvimbo dzakasiyana siyana kunyanya kumaruwa kunova kwatinoziva kune shirikadzi nenherera zhinji. Iko zvino tikushanda zvekare tine tarisiro yekushanda nemachechi mazhinji nekuti machechi ndo kwatiri kutarisira kuwana rubatsiro rwakawanda. Tiri kutarisira kuwana rubatsiro rwakawanda kubva kumachechi pamwe chete nemamwe maorganization. Hoja yaane mumwedzi mina tingati 4 months yatangwa muno muzimbabwe. Head office yehoja iri kuuk kunoka yakatangwa makore 4 apfuura muno muzimbabwe yaane 4 months yatangwa.
Yakatangwa nani kuuk uko?
UK yakatangwa nemukadzi anonzi Dibora anoti chiratidzo kana kuti ivision yaakaratidzwa naMwari yekubatsirwa kwemadzimai izvo tichicherechedza tikaverenga mubhaibheri zvinowakwa kukondikana kuti Judges 4:5 apo Dibora paanosumuka pamwe chete nemakurukota kuda kusunungura vanhu vakanga vakatapwa. Saka chiratidzo chaakaratidzwa chaakaona naMwari chichinzi vakadzi ngavasumuke pamwe chete vachibatsirwa nevarume kuti vange vachisimudza avo vanoshupikwa vanosanganisira nherera chirikadzi nevatota vainacho vari kutambura mukati menyika yezimbabwe.
Chirikadzi dzinenge dzichida kubatsirwa muchirongwa chenyu dzinokuwanai sei? Munowanikwa kupi?
Sezvo ndirini nikutungamira zimbabwe vanokwanisa kundibata panhamba dzinoti 0277662414 nekuti tiri kushanda navo uye pari zvino tanyora nherera dzinokwana kuita 150 izvo dzatitenge tichibhadharira maschool fees pamwe chete nekutengera mainfomu kutanga kwaJanuary. Musi wa22 December tichange tichipa nherera chirikadzi pamwe chete nevakaremara chikafu pamwe chete nembatya izvo zvatakawana kubva kumachechi pamwe chete kune vanhu vakanzwisisa kutambura kwevanhu ava uye tichiri kungopema kune machechi makambani pamwe chete nevanhu vakazvimiririra nemaorganization vanokwanisa kutibatsira kuti vauye vatibatsire.
Inhuna dzipi dziri kutaurwa nechirikadzi dziri kuvanetsa zuva nezuva pari zvino?
Muri muHarare shirikadzi zhinji dziri kutema panyaya dzemari dzemarendi chikafu mbatya uye nyaya dzemaschool fees uye mari dzekuti vakwanise kuwanikwa vachizvira chiitawo mabasa ekuti vakwanise kuwanikwa vachirarama.
Pane rubatsiro ramuri kuwana here kubva kuhurumende?
Kuhurumende pari zvino hatina rubatsiro rwatati tawana. Takambenge taenda kunobvunzurudza tichida kuti tikwanise kubatsira nherera nechirongwa chaimbenge chiripo kare chebhimu yakavharwa gore rapfuura. Saka pari zvino pakanga pasina chirongwa chaibatsira kubhadharwa kwemaschool fees enherera. Saka pari zvino hapana chatiri kuwana kubva kuhurumende ende tinokurudzirawo kuti daive hurumende vatibatsirawo vabatsira nherero vabatsira chirikadzi kana kuvapa kapenjeni zvako zvekuti vaone kurarama.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Alice Kuvea vesangano reWomen of Justice Arise kunge manga muinesu pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives upenyu hwedu.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvakawanikwa neZimbabwe kubva pamusangano weIKASA weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa kana kuti IKASA uyo wakaitwa muHarare mazuva mashoma apfuura. Mukutarisa nezvechirongwa ichi tabata mutauriri wesangano reNational AIDS Council amai Tadiwa Pfupa. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 amai Pfupa.
Ndatenda Jumba.
Amai pupa, Zimbabwe yaka komborerwa, yaka kwanisa kunge ichi tamsangano we ikasa wechi guminesere. Ukauya, ukapfura. Chii chinganzi chakasara uchaka batu kwa ni Zimbabwe kubapa msangano we?
Chii mika Zimbabwe takajiga chakawanda kubapa kontenzi yoi. Chakika nyanya kubata, kubandu macha, haka iku kwa panjimbo. Yezi ya uko organization. Arikuta ura iyo kutimini. Nisa ndaba kwa utachua na HIV. Anifamia kutuwa pachirongwa. Kana kutukutangisa kutuwa mshonda. Shisime ime kujifo kauzi yake kuti ili papi. Haka jizao chakawanda. Maringeme kutufungarika sayi. Kutukutangisa kubatira warakura rama nifuwa na HIV. Kishikari kazi mjimenge kunaungororwa. Zaira ulod, kunaungoro kwa 54 counts, kutimasoja haka mirase ili mwenye.
Totari sao matambuziko akatar sana ne Zimbabwe paneni nguwa, jukuru mwenye adze, mamiri rakaita jinu mwenye adze ufumi. Munga wana ere jose jichizo, budiri rakutevero.
Maguideline, igwaro mwenye nchiku atina, tiende pande rinari nene kumaniji, kutindari HIV, kutindari gatari kutindari. Asika tarisana ni gwaro hilo rizu kubatira utinganda sayi pandiri. Tinge kwa kuchaga maari ni mjindabi wa kutichi kwa nisekura ramisa wa mwani utachua ni uwa rini kaini ni Zimbabwe. Maari hiliku ni kwa ungu kino vumira majonga asi. Tinge tarisira kutichika taura mewa na kubatira ni uru mende yedu. Senika ya Zimbabwe ticharamba tichienda pandiri. Kuburiza benda reecha ishi. Atisi kutuwa uraisi kutuwa Zimbabwe tumepanisa kutamishwa nga ya kaza. Asi kutuwa ususu tinkuweza nepeze patine guna kutuweza anumatikana unge arifa mshuenda. Chukwa nisenge kichimuwa nila mshuenda wa arukuda. Chiyoso shumeda kumitwa kutichizi hiriwe izi nikubati kwa kukutine na asa bate ni uchakuwa na shakaita sisika mkujini. Chukuzi hiriwa kutuwa na maiwa sasapuriwe uchakuwa na kuwana. Mishini zakadaro, chinde chikwansa kinde chichishinita. Kubudikiza mishirongwa shatina asho, shirika ishi semishina uitkansa.
Pane mishuanga wa eremi chaya ka parurwa uo, pa msangane iwoi?
Pane shakawanda, pa msorope mishuanga, uye kuti umetorwa ne uandu huti. Kwa kaparurwa, shumia ya ye kutu wa mwana kwa msangu wa chishu ungorora. Kutuwa ni uchachuwa na hili mwenzi self-testing yanga hili kwa hiti kurukurwa nesha ayo jini jini shatiri kutarisi ya seyika kutikisha jika oti kutora shiri shikate kutwapa shiri kama kutora shese shikende wana nikuti sisi seyika jini shikani kwa shakati hili nikaeli ya gadiri wa shakati niti jini shakati shakati ya seku shuongorora jini shumeba gadiri wongu takate tanga kushikarisa na pilot project ya kaitwa asi kine shakawanda shakunda batu ya kutikwa nisekele kichi shigaziri.
Pane chiru mwao chaka parurwa che door to door. Chiri kufamba ose chiru mwa ichochi?
Chiru mwa che door to door. Chiri kutikwa nye zinfia. Chiri kufamba shakamaka. Chiri kufara kutikwa wafa nisa kunde kichi taura miwani. Kichi wa wonesa kutikwa shakamakira nikayelisei shakamakira iwo sewani. Nijira hiti. Kaka parisho na chukua nwana kigamichira wariku uya kisiweta ura nao wariku wagamichira shakamaka yekuti takawa wenisa kutika na uchindo wabati kwa wenisa kuhumi kuendoro wakuni kwa uya mbamako shakiti wa shakamaka wukuni mizawendo wapa mshonga kukwa nisekura rama semuwe mwenyewe ite wamu yese wa sinuwa uta kuhumi
mangamaka terera kuna amai tadiwa fupa vanove mutauriri we sangano re National AIDS Council. Mchirongwa chedu, upenyu wedu, umotino tarisa ratino sangana na shomu upenyu. Anokuwene kai, mchirongwa ichi, ndini jonga kande miri, nichikusia ima wako a Blessing Zulu.
Tinotenda jonga, sezungo edia pera regaiti mbutarisa msure na uzwakare. Baturei MDCT, rinoti mapurisa, abe kushandisi kwa zwakanyanya, neza NPF, kufiringiza misangano, yeva nupikisa. Vanhu vekumhangura vanoti kuvharwa kwemugodhi wemhangura uye kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzekurima kwave kuita kuti upenyu huvaomere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko aGibbs Dube munhau dzechirungu.
Thanks very much, Blessing.